ari kufamba zvakanaka chaizvo. Vakomana vakapinda mucamp vanga vachitrena kubva musi wa 26 December. Vari kutarisira kufamba kuenda kuCameroon musi wa8 apa vachiona kuti amapurezidendi vaichecameroon vozobuda mucameroon musi wa10 kuti vachienda kufansval pafinal tournament yeAfrica Cup of Nations total Africa Cup of Nations 2017 apa pavakatamba nealgeria, Senegal neTunisia.
Ko tanga tichinzwa kumboti mukembe maa musina mufaro ichokwadi here zviri kufamba sei?
Hamino izvozvo mazuva anaa kupi. Vakomana vedu vakapinda mukembe zvakanaka, dziri kufamba zvakanaka, dzese tiri kudziwa zvikadzura zvakanaka, vanhu vane kufambisawo manyepapo nepapapo. Tina kumira mutekesa nevakomana vedu.